kuno se North America province atitomboni kuti paniwe chichachinja pamaitiro atanga tichiita zvino. Se North America province atisikumbotya, atisikumbovhunduka and hapana kana chiri kutitemesa musoro nekuti tinoziva isusu kuti utungamiriri hweMDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa wakagadziriswa ukakwenenzverwa kugweru kunova ndiko kwakaiswa vashamisa nemamwe vatungamiriri vese. Saka ivavo ndo vatungamiriri vedu, ndo vatinoramba tichiteedzera. Izvi zvataurwa nhasi kana kutofunga nezvazvo, hatisi kufunga nezvazvo. Saka kuno kunoti America hakuna chiri kuchinja.
Vamwe vebato reMDCT vari kuti sezvo dare rezimhosva ratonga rapa mutongo waro, ava vese vakanga vaenda kuna vachamisa anga vachidzoka, dzokai mese kubato MDCT iri kutungamirwa naamai Tokozani Kupe.
Tinoda kunyatsoti tsanangurwe ipapa kuti mutemo waiitwa uyu waitirwa MDCT. Isu seMDC takaenda kumaelections tiri under MDC Alliance, tikaenda kucongress yedu yatakaita kugweru iri MDC Alliance. Avo mai Kupe vakaenda kumaelections vaine MDC T yavo yavanga vaitawo congress vakanzi ndiye mukuru weMDC T. Zvino ipo zvinezvi takushamisikazve vaakutaura kuti ivo vaacting president weMDC T, asi vakaenda kumaelections vachizviti ivo ndivo president weMDC T. Hamuonowo kana neni kuti pane mhosva ipapo? Saka isu sevanhu veMDC ndokuramba tichitaura kuti takamira patakamira, takamira patanga takamira patakaenda kucongress. VaNelson Chamisa vanoramba vari mutungamiriri wedu. Ava vari kuita nhambe dzavavo, regai vaitavo. Chimwe chandoda kungoti ndingotsanangurira vana veZimbabwe vakateerera kuti vanyatsoona zviri kuitika munyika medu, kuti isusu shondo rakapera kwakava taurwa kunzi hakusisina macourt cases achaitwa kumacourt edu eZimbabwe unless ari maagents application. Saka apa nyaya iyi yatongwa sei? Chazove agent panyaya iyi chii? Ndokwaunoona kuti kune ruoko rumwe ruriko kuseruko rwekuti iko zvino taifanira kunge tiri nyika yese takapatana tichirwisa nyaya yecoronavirus, tichiona kuti vanhu vedu vachavharira muZimbabwe vaona chikafu here. Asi taakuona kuti pari magoni aakuvhurwa kuti muMDC Alliance muite mhirizhonga vana veZimbabwe vakanganwe zviri kuitika zvecoronavirus, vakanganwe mhosho dziri kukanganiswa nevanhu vehurumende, kuda kubatwa kumeso, kuda kutivhiringidza kuti tisatarite izvozvo, tisatarite mhosho idzodzo. Asi ndinoda kukurudzira vana veZimbabwe ndichivati ngatirambei takatarisa dambudziko redu recoronavirus